chiitiko chakaipa zvikuru chavari kuita nokuti kana kuchitarisa zvatakaita nezuro zvakaita vana vezimbabwe vakandimuka vachiti havasi kuda masanctions motarisa zvakare mashoko akaturwa nevesadic mashoko akaturwa nemabato akasiyana-siyana kusanganisira ANC South Africa zviri kuratidza kuti masanctions yanyaya yekumasure zvikuru haupani chimunhu maererano nokuti ari kutonga sei musha wake kana uchida kuva shamwari yemunhu iyeye unogara pasi naye wotaurirana womupawo pfungwa dzake iye semunhu ane musha wake achakupawo pfungwa dzake saka iyi yava kurovera zvakare minister western security achimunenera mhosva yekuti mahuman rights and so tiri kuziva pazviri kuvamba zvavamba panyaya yeland saka senyika ticharamba tichishanda kuburikidza nemadiplomatic channels edu kuti masanctions iwa yabviswe
asika vamwe vari kutiwo vamutodi vanhu vashoma-shoma ndovakabuda nezuro vachiratidzira kuratidza kuti pada vanhu vari kufunga kuti zviri kukonzera matambudziko munyika vamwe vari kuti inyaya dzeuori nekutadza kutungamira ndosaka vasina kubuda neuwandu hwavo
hazvisiri izvo vanhu vakabuda mhomhocha iyo asi kana vanhu vanotora mapikcha vaya vachiona vanoona sokuti hamuna nokuti kwakune heat wave ka kune zuva kuno kune chivangazuva saka chivangazuva chinokonzera kakuti vanhu vasagara pamuzuva vanotsvaga mebvute saka ndosaka maiona vamwe vaivanda zuva vari vachipinda pasi vamwe vachienda kumusorosoro saka tinodavira kuti vanhu vakasvika mustadium nezuru vaisvika ma20,000
iyo hurumende yeamerica kuburikidza neseneti iri kutiwo hatingotemere vanhu vasina zvavaita zvirango vachiti zvavari kutaura izvi ndo zviri kutodiwa nebumbiro remutemo rezimbabwe asi hazvisi kuzadzikiswa
vambori vanaani vachitema vari kutemera zvirango vachiti ndivanaani isu tose takawirirana nyika dzese pasi rese kuti titange tiri pasi remitemo yeunited nations united nations ndiyo ine simba rokutarisa kuona kuti kune mahuman rights here kuzimbabwe vanhu vari kutongwawo zvakanaka here zviri nyaya nebumbiro redu remutemo yatakanyora toga